Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 chikunguru July 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nemumwe 51 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vatungamiri vemamwe masangano anomirira vashandi, vamwe vakuru mubazi rezvavashandi nemabasa nevamwe nhasi vachashanyira kambani yeChina yeSani Yifeng iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 2236 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nemumwe 51 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nemumwe 2661 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matatu ane gumi nevaviri 926,312. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatanhatu 605,556. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi masere nevana 784. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi mana 340 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana maviri ane makumi masere nevaviri 282 vakafa. Kwozoteverawo Manicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe ane mazana mana ane makumi maviri nevatanhatu 70,426. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevaviri 46,932. Mutungamiri wemasangano maviri anomirira vashandi anoti Zimbabwe Federation of Trade Unions, Zimbabwe Congress of Trade Unions ari kubatana nhasi nemutevedzeri wegurukota rezvavashandi nemabasa vaLovemo Matuke mukushandira kambani yekuChina yeSani Yifeng iyo iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi. Vamwe vamiriri vemapoka ane chekuita nevashandi nemabasa vari kutarisirwa kunge vari pamusangano uyu vanosanganisira vamiriri vesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe pamwe neNational Social Security Authority nevamwe. Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya's Shamyarira vanoti nyaya huru yavari kufambira ndeye kushungurudzwa kwevashandi pakambani iyi uye nekuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Studio 7 yakundikana kunzwa divi resani yifeng panyaya iyi asi vashamuyarira vanoti kana musangano wakakosha wanhasi uyu ukakundikana kugadzirisa dambudziko iri vacharonga kuratidzira kwakasimba pakambani iyi kuchazoitwa kana denda recovid 19 ragadziriswa
nyaya tiri kuendera ndeye kushungurudzwa kwave nenguva yakarebesa vashandi vachiitwa pasani yingfing nemachina asi ndingade kukuudzai kuti isu tagara tichitsvagurudza kuti sei kakambani aka pachinetsa zvakadai because inongoriwo private company yakangoyo maprivate investors vari vechichina zviri kungoita mamwe mainvestors ese anobva kunana America kunana Europe kunana France vanongosvikotedzerwo mitemo yevashandi munyika muno but ava vanoshamisa kuti vanorova vashandi physical harming vanopa vashandi chikafu chisina kubvira chambopiwa kana panguva yechibharo nevarungu vanga vakapamba nyika ino maBritish saka tichiedza kutsvagurudza takazoona kuti kambani iyi inotorwa iyo senational asset asi ava machina vakangouya vanogadzira mapoto makapu edhaka nei kuti titi vanokwana munational asset ikadziko kwatiri sevamiriri vevashandi uyezve sevatungamiriri vevashandi muTNF kuti categorization yacho inomboitwa sei izvo tinoona kuti kuwanda nemumwe kunei kuchiitwa nemainvestors aya nekuti ivo pachezvavo havatedzeri mitemo yelabor muno
idzo kodzero dzevashandi dziri kuchorwa nenzira ipi vashamuyarira
havatedzere chero chipi chinganzi mushandi anofanira kuitirwa tingati kana munyika dziri muno dzemusadhaki havanei neprotocol kana nechii vashandi vakabvunza mari dzavo vanorohwa zvisingaiti ende ukatarisa masecurity guards anogadha ipapo mazhinji acho inotori condition yekuti musecurity guards anofanira kutenga ari ipapo aine puti aine shotgun ende ukatarisa vazhinji vacho futi vanogadha ipapo maretired intelligence officers macid vachiiswa even Temba Muliswa MP weikoko akambopaenda akamboenda nezctv but hapana chakabuda tinonzwa nerunyere kupe kuti vanhu ava vanoti ivo pano hapana chinoitwa kana president vasina kupa go ahead saka toda kunoona kuti patiri kuenda nemutevedzero wegurukota revashandi vamatuki vanova zvekare politi biro memba muhurumende iri kutonga yezanup f kuti chii chichanobuda ipapo nekuti taneta tanzwa hakuna pasi rino in this day and age pekuti mushandi anorohwa mushandi anobatiswa zvinhu zvinopisa anosubjectwa kumachemicals anomuparadza kabisira pasina kana chinoitwa tinenge tichiona ende tichazenge tichikutaurirai kuti zvakamira sei
matanho apa amunozotora kana musangano iyoyo wakakundikana kuburitsa michero
chiripo ndechekuti vaakandemiri tinoramba tichirwisa udzvanyiriri huri kuitwa neivava vasveta simba vechichina chatingade kuzivisa mhuri yezimbabwe nevashandi vese ndechekuti as long isu tichifema ivo vachifema ticharamba tichirwisana nenharadada nenyasireitsi isu hatisi kurwisana nemutungamiri wenyika tiri kutomubatsira pakuti zvinhu zvaakatsidzira iye neruoko rwake nerunyoro rwake achitsa signature yake kuti iyi ndiyo mutemo inobata vanhu vemunyika yekwangu vanhu vemunyika vakandiisa pachigaro ngaitevedzerwe
avo vange vari munyori mukuru wezimbabwe federation of trade unions vakenyas chamuyarira vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 kupazwa kwezvitoro kupiswa kwedzimotikari nokupiwa kwezvinhu muzvitoro kuri kuenderera mberi muSouth Africa zvichitevera kuvharirwa mujeri kwakaitwa vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma svondo rapera vachitaura kuvanhu vemunyika yavo manheru apfuura mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakati vanoda kuona mhirizhonga iyi ichimiswa vakakurudzira vanhu kuti varege zvemhirizhonga nekuti yave kukanganisa kurwisana necovid-19 kuri kuitwa nehurumende nezuro kwakare vaRamaphosa vakazivisa kuti vaumba kanzuru inonzi National Command Council ichasangana kaviri pazuva ichishandira kupedza mhirizhonga iri munyika nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vachishanda segweta muSouth Africa va Crispin Machingura va uza Studio 7 kuti va Ramaphosa havana kutaura zita rava Zuma asi vakati kupesedzera kusawirirana kwemarudzi kunofanirwa kumiswa. Vanoti kunyange va Ramaphosa vachida kuregerera va Zuma havagoni kuzviita sezvo nyaya iyi ichifanirwa kuenda nemumaoko emapazi ehurumende akasiyana siyana kusanganisira mudare reparamende. Nezuro Maneru, hurumende yakaendesa mauto kunzvimbo dzine mhirizhonga yakanyanya izvo zvakashorwa nemutungamiri webato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema.
Arms of government akasiyana siyana ari kufanirwa kushanda pamwe chete neveruzhinji kuti mhirizhonga imire. Vataura zvakawanda vakati vari kuda kuti kuba mhirizhonga, kupazwa kwemidziyo nekubiwa kwemidziyo kunofanirwa kuti kumire. Vakataurazve kuti kufa kwevanhu, vakataura nemazita evanhu vakafa, vakati izvi zvinofanirwa kuti zvimire. Mhirizhonga iri kukanganisa zvirongwa zvehurumende zvakafanana nevaccination, nokuti vashandi vana mukoti nachiremba sanhasi vatadza kuenda kubasa. Isu vekumakoti nhasi tatadza kuenda kubasa, makoti esi anga akavharwa. Kana vari kutaura kuti izvi kumira kweekonomi, kumira kwemapato ese aya anosustaina upenyu hwevanhu, hakusi kwakakodzera panguva inei pekuti hurumende yeSouth Africa ine chimwe chirongwa chekurwa nemuvengi wekorona. Iko zvinezvi chakurwa nemumwe muvengi futi weviolence nekuparadzwa kwezvinhu. Kana yacho dai zvambomira.
Pane zvavambotaurawo here directly pamusoro pavaZuma?
Vataura asi vataura vakapeta rurimi. Izwi rekuti Jacob Zuma havana kuritaura zvavo. Vataura kuti pane mhirizhonga inokonzerwa, yakakonzerwa nekusagutsikana kwematongerwo akaita dzinyaya, ogoita sekunge ari kurerekera kumarudzi akasiyana. Iye tinoti tribal violence pachirungu. Vataura izvozvo vakapeta rurimi asi vakomekedza kuti vaita rimwe bato idzva rinonzi National Command Council rekuti richange richisangana rundiri pazuva rimwe chete kuti rigadzirise zvese zviri outstanding panyaya iyi.
Sokuona kwenyu Ramachingura, munoona sokuti va Ramaphosa vangasvika pakubudisa vaZuma mujeri here kuitira kuti mhirizhonga iyi ipere?
Tanonoka nhasi kwanga kune iya application yakaitwa navaZuma kuti mutongo unge unodzikiswa, kunge unodzokeswa kumashure kuti vapiwe mukana wekuti ivo vape zvikonzero zvinoita kuti mutemo uyu ureruke, mutongo wavo ureruke. Asi chanyanyoshamisa ndechekuti vanhu vese vari kuti havasi kukutsikana nemutongo uyu havana kuenda kunoratidzira kudare redzimota, vaenda varamba vachienda vachinoba nekutora zviwanikwa zvevanhuvanhu yatinoti property, basi mafridge, matv, izvo zvavanzira kugutsikana nazvo. Zvabva zvanyafundika pachena kuti chikonzero chekuti vanhu vabe hachinei nesekuita nezvevaZuma. Pamubvunzo wako wandobvunza wokuti uno ndinoona here vaRamaphosa vachiburitsa vaZuma muchinguva chipfupi chinotevera? Izvo zvazvi kugoneke pamutemo weSouth Africa. Chikonzero choga chinokwanisa kuti vaZuma vabude nekukurumbidza kunge paita ruregerero rwemutungamiriri wenyika, iye atinoti presidential pardon. Iyoyo manje muSouth Africa president havangomuka vachitaura izvozvo, kwete
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vachishanda segweta muSouth Africa. VaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Kuroniko rinoti nasi hurumende inotarisirwa kuzivisa pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro. Hurumende yakanonotsa kuvhurwa kwezvikoro ichiona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 hwave kukwira. Muherald mune nyaya inoti dare repamusoro reHigh Court nezuro rakatonga kuti kushandiswa nemapurisa kwezvipikiri kana kuti maspike kuri pamutemo sezvo zvichingoshandiswa pavanhu vasingadi kumira kana vachinge vaudzwa nemapurisa kuti vamire. Sangano rinomirira vanoshandisa michovha nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe rakange raendesa nyaya iyi kumatare richiti kushandiswa kwezvipikiri izvi kunoisa upenyu hwevanhu munjodzi uye zvinoparadza midziyo yevanhu zvisina maturo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 mangwana yakanaka ndinoti yakakadi weekend ikoko mukoma hwande neboka rasera munoshanda nayo ndinokwanisa nemufaro mukuru kwasho. Munozombonakidza pakutsanangura kwamunozoita kwamunozoitema mazwi echishona munoita sekuti zvinokunetsai asi mubvunze yamunozobvunza manje kuna vamunenge muchitori nhau kuo kwavari mukoma hwande munobvunze mubvunzo inotyisa munozwa munhu wakundandama wakundandama machibvunza zvenyu ndinoti pamberi nebasa renyu mose ikokoko pamberi nebasa renyu mukoma hwande ya ndiro ndimbotaura pamusoro pecovid apa ii covid yatiuraya yatiuraya yabva yatoita sekuti yakadai yakatumwa nezano because zano iri kutoda kudai covid yaende mberi nekuti inoziva kuti tikangosvika gore rinouya muna augasti takadai yatopinde machena saka taikumbira vaya vanoti vanonyengetera vaya tisanyengetere kuti vanhu vangavasabatwa necovid asi kuti ngatinyengetere kuti ipere zvachose mhepo yecovid ipere muzimbabwe because zano pf iri kutopembera kudai zvaramba zvakadaro nekuti iye iri kukambena pese matv iri kukambena poredhiyo iri kukambena mese mairifamba iri kukambena saka taikumbirawo kuti dai yapera zvaya covid mukoma naomboone kupinda mufield mukoma chamisawo kuda tinochinjawo hurumende pa2023 apo inzwai shoko rangu mukoma chamisa pane munhu wakambotaura ainzi baba masinda akambotaura pasirisero kuti mukoma chimbopfuurira imba imwe paruzevha po vanhu vanokupinda
kadii makadii vashamarari vestudio 7 nemi vose vateereri vestudio 7 pasi rino inini ndinoitwa profesa kana kuti adini ndiri pawodzapo ndiri kubatikana nemapostori ari kuenda kwamarangi uku handizoti akavabvumidza kuenda kuungana ndiani vachauya vachitizadza covid tichafa necovid pamusaka pavo neavo vakavabvumira ndiri kubatikana hurumende hamusi kuzvionawo here
makadii pastudio 7 apo ndinoitwa magurambanje mhani ndiri mupolokwane toda kutaurawo mhani pamusoro penyaya dzekuzimbabwe idzi kungotiwo dai nyika dzimwe idzi dai vana sadjak ava neafrican union neunited nations mabatanidzwa enyika isi dzepasi rese vachikwanisa kutibatsirawo nekubvisa iyoyi hosha iri muzimbabwe dai vaibvisa nekuti haye zvino hazvichabatsira chinhu kana kuti uti munhu une mwana wechikoro chaiye uchitadza kubhadharira mwana wepuraimari kuenda kuchikoro mwana wepuraimari anonzi anobhadhara $40 but iwewe munhu wacho anoshanda hauhori $40 unoita muitiroi saka kuona kuti hurumende iyi zvechokwadi haina basa nevanhu
mangwana nemangwana nevashamari vestudio 7 tinokutendai mukoma hwande nana mukoma yula mose muri kundinzwa ndichitaura ndinokumbirisavo kuti munhu wese ari mudhaisipora ngatiende tindonyoresa kuvhota kuzimbabwe kuti tihwine pa2023 munhu wese ngandovhota neni wacho ndirikutendavo kundonyoresa kuvhota ndodawo kutiwo vhoti yangu yakakosha ndodawo kuvhota 2023 saka munhu wese ngaende andonyoresa please ndinokumbirisa zvese zvimwe zvimapato zvese izvo zviri zvimabuki rwezvo zviri kubuda izvo hazvina nebasa basa pati yatinoziva muZimbabwe EMDC Alliance.
Mangwana nakanaka vateriri vestudio 7 ana mukoma ndaronga hwande kwese kwamuri ikoko iri rotora nenyaya yeGreen Fuel Company vagari kunyankwakwa kuti zvinoita Green Fuel Company hazvisiri izvo vakasvika vanhu ava vachizvirimira vane minda dzavo ivo vakatora minda havachadi kuvapawo kana compensation izvo vari kuseenzeswa nevarungu kuita basa rekurova vanhu vachiita zvavanoita izvozvo hazvina kunaka veGreen Fuel. Hazvina kunaka imi vanhu vatema mutumwa nevarungu kuti murova vamwe venyu munozviitire chii kuti hakutodzoka futi kuapartheid yekudhara iyeye ndiye takutodzoka tinoti isu takahwina nyika ndeyedu vanhu vatema bhadhi muri kuseenzeswa nevarungu muri kuseenzeswa kurova hama dzenyu nevarungu nekuda kwezvimari zvemuri kupiwa ipapo pagiwesuwero ipapo zvichinanekwa zvakatarisa nyika takairwira nyika takarwira ivhu saka maakutorera vanhu ivhu zvinotaura kuti kudiko.
Makadii vatereri vestudio 7 nevabati vemushina vanotipa hau dzakanaka dzekuZimbabwe dzatinonzwa tiri kuno zvedu kuJoburg kumafuro manyoro kwatakauya. Vana mukoma Jonga, dambudziko rangu nderekuti purezidhendi ngavapindire kuva vabetsere vashande vabetsere varimi avo vekuchipinge vari kuurayirwa mbeu kuhandi patakawana kuzotonga zvetakati zvevhuku vanhu ndokudzinga zvemarungu mumapurazi umo tichiti tipinde tirime onai vanhu ava vekuchipinge varasikirwa nembeu dzakawanda pa10 hectares kotoni zvine chibagwe neruninga ndo zvezvirimwa zvatofanira kuzvirimira zvese vanhu kuvanhu kweiyo kambani iyo vadiri kuipindirawo purezidhendi vabetsere vagari vekuchipingawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus. Tiri kutarisawo nyaya yekukwira kwehuwandu hwevechidiki vamwe vasati vabva zera voita pamuviri munyika panguva iyo hurumende yoramba kuti vanasikana vari pasi pemakore 16 vapiwe mushonga unodzivirira kubatira pamuviri pasina mvura yemubereki. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove, nhasi manheru na8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vabudisa gwaro vachitsigira vanhu veCuba vari kuratidzira munyika iyi. Vanhu vemuCuba vari kuratidzira vachishora hurumende yavo pamusoro pekusowanikwa kwezvunhu muzvitoro uye pamusoro pekudhura kwazvinoita. Kuratidzira uku kwakatanga nemusi wesvondo mune mamwe maguta muCuba, hurumende yeCuba ichipomera mhosva yokupesvedzera kuratidzira uku pavabva kure vekuCuba vave kugara muAmerica ichiti vanhu ava vari kutumwa neAmerica kukonzera mhirizhonga muCuba. Mumashoko avo vaBiden vanoti America inomira nevanhu veCuba mukurwira rusununguko rwavo nekodzero dzavo uye mukuedza kwavo kuzvibvisa muzvanyiriri nekushungurudzwa nehurumende yavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vanhu veCuba havana kumboita izvi kwemakore mazhinji vachiti ichi chiratidzo chekupinduka kwaita zvinhu munyika uye vachiti kuratidzira uku kuchagara kuchitora nzvimbo muCuba.
Kune nyonga nyonga Yokuti vanhu vari kudemonstrata muma streets vachiratidza kunyunyuta pamusoro pezviri kuitika munyika mavo. Saka izvi zvinhu zvanga zvisinganyanyi kuoneka muCuba. Saka inyaya huru chaizvo mazuva ano kuti vanhu vawana simba rokuti vasumuke vaende muma streets vachidemonstrate.
Chii chavari kuda vanhu ava?
Chinhu chikuru chiripo ndechekuti upenyu muCuba huri kuita sokuti huri kuramba uchiti omei. Ndinonzwa kuti mitengo yezvinhu inenge iri kuti kwirirei. Uyezve ndofunga neresponse yegovernment kunyaya yecovid inenge iri kuita kuti pave nokunyunyuta. Asi ndinoona kuti chinhu chikuru chiri mashortages efood nokungokwira kwemitengo yezvinhu.
Sei vanhu vazosvika pavasvika apa pakupinda mumigwagwa vachiratidzira zvavanga vasingaiti makore ose awa?
Maonero angu ndeyekuti zvinhu zviri kuchinja munyika yeCuba semazivira atinoita. Cuba for almost 60 years or so yanga iri pasi pana Castro. Kupa watingati angari mtungamiriri wavo Fidel Castro achizova akatsiwa nomununa wacho Raul. But zvino pava ne mumwe mutungamiriri wenyika president weCuba. Saka machanges iwayo I think vanhu vari kuita vachiona kuti vanogona kuwana rumwe rusununguko. Andifunge kuti vachine matyira akanyanya avakanga vainawo paapo vana Castro pavanova ndivo vaitungamirira nyika.
Ko mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti chii nezviri kuitika kuCuba izvi?
VaBiden vabuda ivo vachitaura ivo kutizvo vanotsigira ruzhinji rweCuba pakuti vanhu vanofanirwa kutenderwa kuti vaende mumastreets vachidemonstrata vachitaura zvichemo zvavo pasina kushungurudzwa nemapurisa kana kuti nemasoja. Ivo vaBiden vanobuda vachitaura izvo kuti vane rutsigiro kuzvido zvevanhu.
Iyo America ingaita zvakawanda sei pakutsigira vanhu kuCuba?
Tingati izvo kana America ichida kuti ibatse vanhu veCuba nokuti kutambira kuri kuita vanhu veCuba kune paviri pekuti izvo nyika yeCuba iri under sanctions neAmerica. Saka izvo zvinobva zvaita kuti zvinhu zvishaike. Saka kana America ichinge ichida kuti ibatsire vanhu veCuba inofanirwa kusimudza masanctions avo anoita kuti vanhu vave vanotambura nokushayiwa zvinhu. Kana uyezve vachida kuti nyika yeCuba inge ichisununguka vanofanirwa kushanda nayo nevatungamiriri vacho kuvarakidza kuti izvo vakange vachichinja maitiro nemabatiro avanoita vanhu zvinhu zvinogona kunakira Cuba pakuti vakabvisa masanctions. I think panokwanisika kuita ka development economic so that vanhu havanyanyi kutambura.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nemumwe 51 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vatungamiri vemamwe masangano anomirira vashandi, vamwe vakuru mubazi rezvevashandi nemabasa nevamwe nhasi vachashanyira kambani yekuChina yeSunny Yifeng iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.